kana tiri kudare reparamende reZimbabwe tichive tinokurukura kana kuti tichive tinoengeja parliament pamusoro pepetition kana kuti tsamba yenyuto yatakaendesa yakaendeswa nevagari vekublenville musi wa 13 October 2023 uyezve neimwe futi tsamba yenyuto yakabva nekumabhuku ichibva kune vanhukadzi maringe nenyaya yemaproportional representation chancellors. Tingati ndichitanga netsamba yenyuto yekutanga kana kuti petition yekutanga tingati yaedza kunandura dambudziko ratekeshera muHarare iro rinova dambudziko rekushayika kwemvura. Tingati vagari vekunzvimbo yeGrandview ndivo vakanyora tsamba yenyuto iyi vari komiti yekra vachinyora ivo vachitaura kuti nyaya yemvura inge yanyaya yange yakuvhiringidza tingati utano mudzimba uyezve nyaya yekudhuka kwepombi dzesiweji dzemudzimba dzisingagadzirwe tingati ndodzimwe nyaya dzange dziri mhuruko dzakange tichive tinoita nhasi.
Tinomboona nyaya dzeguta reHarare dzichimbokandiranwa pakati pekanzuro yeHarare nehurumende. Hamusi munozodzoswa zvakare here kukanzuro kana kuti matobva kukanzuro kare musati maenda kuparamende?
Tikatombaitawo dzimwe tsamba dzenyuto zvakare kuna meya tinotikaenda kuna town clerk tichio tinokurukura nyaya idzidzo dzinogadziriswa. Tingati patakaparticipata pane water justice indaba ichangobva mukuitwa yevanhukadzi tingati kanzuro yeguta reHarare yakava inotura mashoko ekuti zvechokwadi tisunge tiriutiku resva panyaya yekupa mabasa makuwanda kwekwekwezidhivhari naizvozvo vaitokumbirawo kuti isusu sevagari tikaitabatisa pamwe navo zvinogona kutiita kuti tienderere mberi. Uyezve ndo sipiriti imwe cheteyo kange chibuda tingati kudare reparamende vachiti dai paita mubatira pamwe vagari nematires of government kana kuti mabando ehurumende ingava provincial central uyezve nemalocal tires of government. Saka isusu itarisiro yedu yekuti nyaya yemvura inii ndo chinhu chatibatanidza.
Mune nguva here yamapiwa neparamende kuti zvinhu zvinogona kunge zvagadziriswa?
Tingati vadare veparamende vataura ivo kuti nguva nenguva vachave vanokurukura nechimwe chikonzero chekuti vataura ivo kuti vachadana mamwe matingati pachinguvatodzi madepartments kana kuti even kanzuro yacho kuti iye kuzopatsanangudzo dzakakwana uyezve ndechipi zvava zvinoitwa. Saka vataura ivo vakatendi nguva nenguva tingati vachange vanotiengeja kutiona kuti dambudziko iri rava rinogadziriswa.